Foreign Service Institute, Shona Basic Course. Unit 2. Basic Dialogue.
Mangwana ni shewe. Mangwana ni shewe. Mangwana ni chirombowe. Mangwana ni chirombowe. Mwarara here. Mwarara here. Aiwa zitambo. Aiwa zitambo. Muri yarara zakanaka here. Muri yarara zakanaka here. Warara zao zakanaka. Warara zao zakanaka.
Materials for systematic practice. Group 1.
Mwarara here. Mwarara here. Sei. Mwarara sei. Zakanaka. Mwarara zakanaka here. Ndarara. Ndarara zakanaka. Zangu. Ndarara zangu. Zakanaka. Ndarara zakanaka. Warara. Warara zakanaka here. Sei. Warara sei. Here. Warara here. Zakanaka. Warara zakanaka here. Tarara. Tarara zakanaka.
Materials for systematic practice. Group 2.
Vapwere warara here. Vapwere warara here. Vapwere warara zao. Vapwere warara zao. Baba. Baba warara here. Baba warara zakanaka. Mai. Mai warara here. Mai warara zakanaka. Baba na mai. Baba na mai warara here. Baba na mai warara zakanaka. Muri. Muri yarara here. Muri yarara zayo. Wapwere. Wapwere warara here. Wapwere warara zao.
End of Unit 2.